Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 21 2022 mangateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeGender Commission inoti vanhu vose vane umbowo pamhosva yekubata chibharo nekumbunyikidza madzimai iri kupomerwa muparidzi Walter Magaya vaende kwairi neumbowo wacho. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kumusangano weAfrican Commission on Human and People's Rights kuGambia vanoti vachasimudzira nyaya dzavanoti dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe pazuva iro Africa iri kubatanawo mukucherechedza zuva revanorwira kodzero dzevanhu. Zimbabwe yokunda Scotland mumakwikwi T20 World Cup Cricket zvopa kuti inderere mberi mumakwikwi aya. Ii ndiyo mimwe msure inao dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Commission inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeGender Commission inoti vanhu vose vane umbowo pamhosva yekubata chibharo nekumbunyikidza madzimai iri kupomerwa muparidzi Walter Magaya vaende kwairi neumbowo wacho. Commission iyi yaburitsa mashoko aya kuvatori venhau nhasi ichiti yainge yanzi nedare repamusoro ienderere mberi nekuferefeta vamagaya mushure mekunge vamboenda kumatare vachipikisa kuti vange vachiendeswa kucommission iyi. Kuferefetwa kwenyaya iyi kwakatanga muna Nyamavhuvhu 2019 kusati kwamiswa nedare. Kuti tizeye nezvenyaya yekomishen iyi nenyaya yavamagaya yairi kubata iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Gender Commission ine mandate yayo in terms of the constitution yokuongorora nyaya dzese dzinenge dzauya pamberi pazo. So handione chingu kuti kugavhetwa kungave kuri something chiri strictly allowed, but I think in a way, which is pane my procedures, how I want to follow how, but the Gender Commission in a simba, Rokunzo, Nyaya, Ipisayo, in India, Wunzo Pampiripayo, in English, and the Mandichao, and our constitution.
Tichi tarisao iyo nyayai ne zimwe, zakamboitikao, kuna vagumbura tichipa. Muenzaniso munoona sei matongerwa dzinenge dzichiitwa
izinyaya izi nguva yapfuura taiona kuti pataenda kumatare dzimhosva dzimwe dzacho dzasinganyatsobatwa zvakanaka. Tinoona kuti ivo vamagaya I think vakamboapira before magistrate court kurotenrow, but nyaya idzodzo hatimbozivi kuti dzakazofamba sei. Ndi tunuona wa mwacho unakuda kukuti wani ndi wane influence ya wani ndi wanayo munamu masekuz wano uone kwa wachi wachi batwa wati na mwoswa kana wati nyaza wati nendi mbele but iri Gender Commission ii commission inonge chungura anonzi mafekt ndi ii commission ine ya tingati masimba akawanda ekunzwa evidence imwe ia isinga bumizu mkot ya tingati ad hoc kana wati evidence zvayo inenge ichibva kana kuti kumakona akasiyana siyana saka ine masimba akawanda ekunyatsokupenengura nyaya ichishandisa atingati ma strict rules of evidence.
Saka vanozoita sei kuri kuti vaunganidza umbo iwo makomishini akaita seaya kana pakuda kunzi abatwa nemhosva asungwe vanenge vakuita sei?
So makomishini aya anoshanda nemapato akasiyana siyana ehurumende. Ivo havana masimba ekusunga munhu, vane masimba ekurekomenda yavangati decision yekurekomenda course of action inokwanisa kuitika kana nyaya yaitika kudai. So and ivo vamagaya vakaongororwa nyaya vakauya vanhu vakapa matestimonial jenda commission yakazibata kuti zvishuwa apa panenge pane nyaya. Chainokwanisa kungoita kungotora zvainenge yaunganidza yozvidzosera zvekare pamatare edzimhosva, nokuti ivo vamagayawo vane right yavo in terms of the Zimbabwe constitution yokunzi vari presumed innocent until found guilty by matare edzimhosva. Saka chinoita gender commission kuongorora nyaya kupenengura zvezvichitaura vanhu vanenge vachinzi vakabatwa zvisizvo navamagaya, then vorekomenda kune ma departments ano wanzo kutonga nyaya idzodzo anova matare edzimhosva nekumapurisa.
Va Kennedy Masie igweta rinorwira kodzero dzevanhu vanga vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kumusangano African Commission on Human and People's Rights kuGambia vanoti vari kusumudza nyaya dzavanoti ndedzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika, kusanganisira kusungwa kwemiriri weZengeza West vaJob Scala nevamwe bato rinopikisa Resistance Coalition for Change. Munyika svondo rino makaitikawo mirizhonga inotyisa apo vatsigiri vebato rinopikisa Resistance Coalition for Change vakati vakarwiswa nevatsigiri vebato riri kutonga reZANU-PF kumatobo nekuinsiza kune sarudzo dzemabi elections dzemakanzura mangwana. Asi ZANU-PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Nasiwo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pazuva reAfrica Human Rights Day ichicherechedza mabasa anoitwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo, asi vakambouza Studio 7 kuti Zimbabwe iri kuedza nepose painogona kuona kuti kodzero dzevanhu dzazadzikiswa. Vachitaurawo nenyaya yekodzero dzevanhu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogarawo vachitaura kuti vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoshandiswa nevekunze kuti vavhiringidze zvinhu kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Kuti tizeye nezvenyaya yezuva reAfrica Human Rights Day iyi tabata Dr. Musa Kika vanorwira kodzero dzevanhu.
Zuva iri rakakosha nekuti rinotipa mukana wekuti sezvizara zvemuAfrica tinge tichimbomira tichiongorora mabatiro atinoita kodzero dzevanhu kana kuti kuzadzikisa kwatinoita kodzero dzevanhu muZimbabwe. Zvakakosha kuti apo neapo tinge tichimbowana mukana wekumira tichiongorora tichikurukura kuti zvatakatarirana kuti ndo zvatinoda kuita pakusimudzira kodzero dzevana veAfrica tiri kuzviita here, matambudziko atiri kusangana nawo ndeapi uye tingazvigadzirisi sei. Saka zuva iro rinotipa mukana wekunge tichiongorora seAfrica. Zvimwe chete sezvatinoita musi wa 10 December nozovapasi rose rekucherechedza kodzero dzevanhu.
Tichitarisawo zviri kuitika munyika mungati muri kufara here takatarisa nyaya dzekodzero dzevanhu?
Isu sevanorwira kodzero dzevanhu hatisi kufara, tiri kunyunyuta nemamiriro akaita kodzero dzevanhu muZimbabwe. Patakatara bumbiro redu remutemo re-2013 takaisa Declaration of Rights imomo kana kuti bumbiro rekodzero, taitarisira kuti pari zvino 10 years later, more than 10 years later, vanhu vachange vakuwanawo kodzero dzavo munzira dzinobatika, upenyu hwavo kana kuti quality of life yavo hunenge hwapari nani pane pataive. Mubumbiro redu mune kodzero dzakawanda dzinotarisa masocial economic rights, well-being yevanhu, nyaya dzeutano, nyaya dzechikoro, nyaya dzemabasa. asi takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika yedu pari zvino hatisi kuona tichiremekedza nekuisa pamberi kodzero dzevanhu takatarisa zvekare kumacivil political rights tiri kuona kushungurudzika kwakanyanya kuri kuitika nezvora zvemuzimbabwe kunyanya takatarisa nyaya dzakaita seright to protest tiri kuona vazhinji vanopikisa tiri kuona vazhinji vari mucivil society vachisungwa vari pamberi pematare edzimhosva pari zvino vachitarisa matrial emacharges akasiyana siyana zvinhu zvinotishungurudza takatarisa pari zvino tine zvizvara zvekunyatsine kuchitungwidza 17 pari zvino tine 16 vari kurimand pamwe chete nekuchikurubhi kusanganisira nhengo dzeparamende vasikeone navasikana zvinhu zviri kutishungurudza izvozvo
asika hurumende iri kutiyo iri kuedza nepose painogona kuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa ichiti imi vemasangano akazvimirira oga muri kushandiswa nehurumende dzekunzioko dzakaita sana America kuda kuvhiringidza zvinhu muzimbabwe muchiti zvinhu hazvi kufamba asi zvinhu zvanaka
ndo propaganda iyoyo bumbiro redu remutemo hadzisi kodzero dzakabva kunze hadzisi kodzero dzakanyorwa nevanhu vekuamerica ikodzero dzatakanyora isu sevana vezimbabwe kubva muna 2010 kusvikira muna 2013 pataainyora bumbiro zvinhu zvatakaisa mubhuku iroro sezvinhu zvatinoshuwira kuti tinge tichizadzikisa muupenyu hwedu chinoitika ndechekuti kana hurumende ichizenge yatadza kuzadzikisa izvozvo zviri nyore ndezvekuti zvekodzero izvi zvakabva kure imi muri kushandiswa nananhingi nananhingi asi there is nothing western kana kuti american pakusungwa uchishungurudzwa there is nothing western kana kuti american pakushayiswa kodzero yako yekuenda kuchipatara uchinorapwa zvezere tiri kuona zviri kuitika kuzvipatara zvedu pari zvino tingati zvinhu zvekuamerica here izvozvo kana kuti tingati tikanongedza kuti honai zviri kuitika pazvipatara zvedu honai zviri kuitika pacorruption tingati zvomi zvinhu zvatiri kutumwa here izvozvo nevanhu vekuamerica zvinhu zvatinoona isu semacitizens kana tichiona hurumende yedu ichiti macitizens muri kumanikidzwa nato muri kushandira america kushora macitizens kunenge kuchiitwa nehurumende ikoko kutarisira pasi macitizens kuti udza isu macitizens kuti hatikwanise nge tichiona zvakashata munyika medu ende hatikwanise nge tichitaura
hapana here imwe mitemo iri kudzikwa nehurumende yamungati inosimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu
hongu munyika medu nemuzimbabwe pakanyaya dzemitemo tiri kuedza kumiramirapo neapo kuisa mitemo yekuti kodzero dzichengetedzwe tiri kuona maacts of parliament ari kuuya asi kuzoenforsa kana kuti kuzadzisa zviri mumitemo imomo tiri kuona zvichishomeka
avo vanga vari Dr. Musa Kika vanotungamirira sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vachitaura pari parunare kuNairobi, Kenya. Makurukota ehurumende akawanda nhasi anonzatadza kuenda kumusangano wekuronga budget ra2023 izvo zvatsamwisa nhengo dzedare reparamende idzo dzati vanofanira kurangwa. Mutauriri wedare reparamende reNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vati vachakwidza nyaya iyi kumutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pange paine makurukota mashanu chete patanga musangano uyu wemazuva mashanu uye mumiriri weNorton avo vakazvimirira vatemba muliswa vati hazvina zvazvinobatsira kuenderera mberi nemusangano kana makurukota ehurumende asingakoshesi urongwa hwebudget. Vamuliswa vatsikirwa nemumiriri weHwange vaDaniel Molokele veCitizen Coalition for Change.
Saka tiri kukurudzira maministers kuti please take this budget process seriously, otherwise is contempt of parliament. Isusu maMPs abva kuHwange uko tikaziya mabhizinesi edu tichiuya kuHarare toana kusina maminista acho mavhote mabhajeti avo havapo varisi. Saka tinotoshamisika kuti tiri kutsvagei pano kana kusina maminista.
Senator Douglas Monzora vanotungamirira bato removement for democratic change varatidza kusafara vachitiwo kunyange makurukota aya achisungirwa kuzopindura mubvunzo kunational assembly nesenate vachiwenga vari kunzi vatarise nyaya yanhasi ndevamwe vasingaendewo kuparamende kunopindura mubvunzo sekurukota rezveutano vati nyaya iyi yave kuda kuti mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa pachavo vaigadzirise.
Nhasi tikona tikuda kugadzisa nyaya dzemari dzenyika asi maministers auya muno munenge mune maviri chete kana kuti matatu maministers acho asi kuuya inyaya yekuti havana hanya nenyaya dzenyika vane hanya chete nezvinhu zvinovagutsa ivo saka inyaya yatakwidza kuna speaker kuti speaker vanotaura napresident as the head of state kuti maministers avo haasi kuita basa nemazvo
nezuro chaiko vachiwenga vakavimbisa muparamende kuona kuti makurukota ese hurumende anoenda kuparamende kunopindura mubvunzo nemusi wechitatu nechina chega chega makurukota ange apinda mumusangano wanhasi ndivamutulimwe vezvemari amai Monica Mutsvangwa vezvekuburiswa kwemashoko vafelix mona vezvekutakurwa kwezvinhu vadaniel garwe vezvedzimba pamwe namai Evelyn Ndlovu vedzidzo yepasi zvichakadai vamwe vevaudza musangano wanhasi kuti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvishanu kubva muzana gore rinouya asi vati izvi zvinogona kushanduka nekuda kwekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu pasi rese izvo zviri kukonzerwa nehondo yekurussia neukraine vatiwo hurumende inotarisira kuunganidza 1.7 trillion yemadhora emunyika asi ichitarisira kushandisa 1.9 trillion zvichakadai nhengo dzeparamende dzakawanda dzinoti budget regore rinouya rinofanira kuona kuti vanhu vemuzimbabwe vawana chouviri kubva pazviwanikwa zvemuno kwete kungokoka makambani ekunze kuzosima mari muno vemuno vasina chavanowana vamwe vane muonero uyu ndivamuliswa
atisi kubva panapa takaziva kuti upfumi hwedu huri kuenda kupi chii chatinacho nyika inovapa nevene vayo vene venyika ngavatye zvinhu zvavo kuti nyika ibudirire
vasupamandiwanzira vezanu pf vatsigirawo vamuliswa vachiti kunze kwekukoka makambani ekunze hurumende inofanira kuisa parutivi mari yekutsigira zvizvarwa zvemuno kuti zvitangewo mabhizimisi
tiri kutaura kuti we are producing a lot of gold where is the fund from the budget to promote value addition of gold which could create employment in the jewelry industry tiri kungopusha gold riri kuenda kudubai gold riri kuenda kuindia gold riri kuenda esouth africa we have no approach from the budget perspective
mwe nhengo dzeparamende dzatiwo budget regore rinouya rinofanira kuve nehwaro hwekusimudzira mabhizimisi madiki pamwe nekucherwa nekutengeswa kwegoridhe dzati goridhe rinowanika munzvimbo zhinji munyika uye mabhanga ese munyika anofanira kupiwa mvumo yekutenga goridhe iri achiriendesa kureserve bank of zimbabwe vamwe vevati vachaziva zvataurwa nenhengo dzeparamende kuti vaone kuti vozvipinza mubhajeti ravo regore rinouya here ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kambani inochera mangoda yeGemfields yambomira kushanda munzvimbo yeMontepius mudunhu reCabo Delgado kuMozambique mushure mekunge imwe nzvimbo iri pedyo nemugodhi uyu yarwiswa nevanopfurikidza mwero vachidyidzana nechikwata cheIslamic State zvuru nezvuru zvevanhu zvafa muhondo iyi kubva zvayatanga muna 2017 vanoona nezvekusora muBritain vanoti havaone mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika yeBelarus vaAlexandra Lukashenko ekuti vachaunganidza mauto avo zvuru makumi manomwe nemamwe gumi zvuru gumi nemashanu kubva kuRussia kuumba uto idzva rinonzi Russia Belarus Group of Forces zvichibudirira vasori vekuBritain vanyora padande mutande ravo retwitter kuti Russia haina mauto akawanda akaenda kuBelarus vati vanoona sekuti Belarus yaida kungoratidza hukama hwayo neRussia uye kudawo kuti Ukraine iendese mamwe mauto pamuganhu wayo neBelarus yotadza kurwisa Russia munzvimbo dzayakapamba munyika iyi. Nasi nzvimbo dzemuUkraine dzinoti Kharkiv neZaporizhia dzarwiswa nendege dzemhando yemadrones neRussia. Madrones aya anonzi akabva kuIran iyo iri kunzi neAmerica yakatumirawo mauto kunobatsira Russia kushandisa madrones acho. Muchirongwa chedu chemimhanzi chesvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi wechidiki tapiwa naShe Kelvin Muzota uyo anoimba ari kuChina.
Zvitare kuzvarwa naro ndinoitwa tapiwa naShe Kelvin. Nongo choose off ndamunoda kushandisa pane aya ndakupai remumanzi vanonditi 5-9
zvemagitare makatanga rinhizi
ndingangoti ndakatanga around 2013-2014 asi pese apa ndaive ndichirekoda zvangu ndisina any song yanaenda karelisa ndakazotanga kurelisa first single rangu muna 2018 ndipo ndakatanga kurelisa single song yangu yekutanga yainzi This Girls yandakaimba nemwe muimbi wekuBulawayo anonzi GQ anewo tarenda rakasimba.
Vabereki vaitiwo kudii pamakatanga zvekuimba?
Pavabereki apa ndinoda kutenda Mwari kuti vakabvira vasapota kubva pekutanga. Patakangosarudza kuti aiwa ndauda kuita zvemumhanzi amai nababa vakangoti aiwa zvaunenge wada iwewe ndo zvatinotevera. So amai vangu vanogara vakandiisa pamastatus every single day vanofunga kuti mwana wavo is the best thing that has happened kumumhanzi. Saka zvinhu zvakanaka because unonzwa kuda kupfuurira kuenda mberi.
Taona muri kuChina vanotambirawo sei music yenyu ikoko?
Ya, patime yandagara muChina nekuti vagari vemuno vemuChina maChinese natives kuti vatambire music yedu yatinoita iyi zvinowanikwa zviri izvo zvinhu zvakaoma zvisingaite kwavari nenyaya yeissue yelanguage barrier yekuti vanenge vasingazwi kuti muri kuti chirungu hachina kunyanya kuwanda shona haina kunyanya kuwanda. Saka kuwanawo pekuti munosangana kuti vakwanise kuteerera vanhu vanobelieve in a very conservative way yavanorarama nayo mupaculture yavo. So vanenge vatoriwo limited kuzvinhu zvavo ivo zvavari kuda kunzwa.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanondibata pamasocial media platforms angu ese zvichainenge iri 59_music music ana q not ana c. Ndinobatika paTwitter, ndinobatika paInstagram kunyanya, ndinobatika paFacebook, ndinobatika paTikTok.
Kamunoda kubuda nako mudariro ndeke kuti kudii?
Kandinoda kubuda nako mudariro kanonzi Rora. Pane kamumhanzi kandakaita sometime ago kanonzi Rora kanotaura kuti baba handina mari yekuroora asi mwana wenyu zvandamuda uyu ndinodii kuti ndimuwane, hamuna here pamunokwanisa kungondipowo kuti ndimboshanda ndikwanise mwendicharoora mwana.
You know, and this friend I will see you now. still, you know I'm in no land on bitter soul. And I'm gonna love you still. Never busting the money at all, I will be there. Baba nina marie kuro rapa. Asindo muda mana wenyarafa. Kana paine pandino kwani za kushanda. Nipe indima dino mushandira. Baba nina marie.
Aiwa pane chipo hapo chikomana tapiwa na She Kelvin Muzota anozikanwa nderekuti 59 munyaya dzemimhanzi hanzi neve chidiki zvamanje manje ndiye ari kurira anga ari parunare kuChina na Ivan Zininga we Studio 7. Munau zemitambo Zimbabwe yakunda Scotland nema wickets 5 ichibva yapinda makwikwi T20 World Cup nasi ichipinda mu T20 World Cup Super 12 zvinova zvikwata gumi nezviviri zvasara makwikwi T20 World Cup aya. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Cricket Darlington Majonga vanoti vari kufara nematambiro aita chikwata chavo neScotland. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Nasi chikwata cheZimbabwe changa chitashurana nechikwata cheScotland mumutambo weWorld Cup. Vanga vari mugroup rinonzi Group B refirst round, apo manga miine zvimwe zvikwata zvinoti West Indies neIreland. Zvikwata zvanga zvichapedza zviri pamusoro chekutanga nechechipiri. Panzvimbo dzekutanga nechechipiri ndo dzanga dzichapfuurira idzo kuenda kustage inonzi Super 12 yeWorld Cup, uko kwadzichanosanganawo nedzimwe timu dzepamusoro. Zimbabwe pamutambo wayo wekutanga yakadashura Ireland ichibva yazodyiwa hayo zvishoma neWest Indies pagame rechipiri.
Mungati mutambo wanhasi wanga wakakosha sei kune Zimbabwe?
Mutambo wanhasi wanga wakatikoshera pakuti tinge tichikwanisa kukunda Scotland, kunge tinge tichipfuurira kumberi. Ndizvo zvatakwanisa kuita nhasi, apo mukuru wedu anotungamira chikwata iye captain wedu Craig Irvine neuyo mukomana ari kudadisa zvikuru anoitwa Sikandara vange vachitungamira chikwata cheZimbabwe kupinda muSuper 12. Chikwata cheScotland ndicho chatanga icho kubeta, vachibva vaita 132 runs mu20 overs dzavo. Izvi zvakwanisika nekuti vakomana veZimbabwe vakatungamirwa naTinai Chatara vakwanisa kunge vachikanda izvo zvakanganisa vanhu veScotland kuti vasange vachizoita ivo total yakakurisa. Sekudaro Zimbabwe yazenge ichitandanisa 133 kuti inge ichibudirira kuti inge ichihwina mutambo uyu. Pakutandanisa apa captain Craig Evan ange achikwanisa kuita iye maranzi anoita iwo 58 achiterwa naSikandaraza aitawo 40. Ndizvo zvaita kuti chikwata cheZimbabwe chinge chichizokunda.
Icho chikwata cheZimbabwe chakunda nemawickets mangani?
Zimbabwe yadashura Scotland ne 5 wickets.
Zvamira zvakadai chii chichange chakuitika kuchikwata cheZimbabwe Cricket?
Zvazvakureva izvo zvakureva kuti chikwata cheZimbabwe chaenda pachinhano chepamberi chemutambo weWorld Cup. Nemusi wemuvhuro vachange vachisangana neSouth Africa pamutambo wekutanga pachinhano cheSuper 12. Iyo mutambo uchatambirwa kwakare kuHobart, kwatange tiri kuno tichitambira mafirst round matches edu. Panozoteerawo mutambo wePakistan, apo tichazodashurana zvakare neBangladesh, the Netherlands topedzisira neIndia. Dzichapedza dziri pamusoro mugroup mbiri ndo dzichaenda kumasemifinals eWorld Cup.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vachitaura vari parunare kuAustralia naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yakaitika kumatobo neinsiza kumatebelo esvondo rino pamberi pesarudzo dzemaby elections dziri kuitwa mangwana kutsvaga makanzura matsva. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano reGender Commission rinoti ratanga kuferefeta Prophet Walter Magaya. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revanorwira kodzero dzevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Dr. Yamina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.